Sika uyu watanga wakatonhora sezvo zvikwata zvishoma shoma zviri izvo zviri mbishi rekutenga vatambi vatsva pasina manyukunyuku aiveko mwaka wapera. Kunyange Caps United iyo yakaita mukurumbira nekutenga vatambi vatsva gumi nevasere gore rimwe chete haisi kuvhunduka zvakanyanya pari zvino. Nguva ino makepekepe inoti yatora chete God knows murwira oyo akasiyiswa basa kuDynamos musi wa31 Zvita 2022. Mukuru weCaps United vafara ijere vanoti vatambi vese vachauya kuma Green Machine vanofarira kuziva kuti kutambira chikwata chine mberi ichi kunorevei.
Pressure iri pada bama 1 because ya dynamic ichachitura kukurova herenta zida kukurova Dynamo zida kukurova Highlander zida kukurova ida kumukira pamuri papo kana ka team kango for division you know, kanga Caps United kanzi achisudya. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Vajere vakapedza gore rese ra2022 vachichema-chema apo vatambi vavo vaimbura mwabasa nenyaya dzemihoro yavo mugore rimwe chete iro chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Asi muteveri wemakepekepe vaadmire mapie vanoti gore rino Caps United yakabaka moto mushure meugadzirisa dambudziko ravo remari.
Gore rino tagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chai.
Pari zvino Dynamos, Manika Diamonds neSheshamu ndizvo zvikwata chete zviri kundengendesa musika nekukumba vatambi kubva zvakavhurwa musika musi wa1 Ndira gore rino. Sheshamu iri kuda kudzivirira njodzi iri kusangana nezvikwata zvakawanda zviri kubva kuDivision 1 zvodzokera ikoko mwaka iwoyo nekukundikana muPremier Soccer League. Mwaka wapera Wawa, Tenax neBlair City idzo dzaive dzichangobva kuDivision 1 dzakakundikana muPSL ndokudzokera zvekare kuDivision 1. Nekudaro murayiridzi weSheshamu John Nyikadzino awedzera vamwe vatambi gumi pane avo vakamubatsira kupinda muPSL aine chivimbo chekurarama kwemakore akawanda munhabvu yepamusorosoro iyi. Vamwe vevatambi ava atora kuzvikwata zvemuPSL kusanganisira Parkington Muzhau kubva kuZPC Kariba, Future Sibanda kubva kuHighlanders, tichaona Macheka naDiego Makurumidze kubva kuCaps United. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti zvikwata zvinofanira kungwarira kungokumba-kumba vatambi vakawandisa.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination. Zvinokanganisa rhythm yebhora.
Simba bhora iyo yakapinda muPSL pamwe chete neSheshamu iri kutora vatambi vashoma nevashoma isingatarisire shanduko yakakurisa kuchikwata ichi. Mushure mekuraura talent chawapiwa, Simba bhora yatengawo zvekare iyo Nyoni kubva kuCaps United. Simba bhora ine murayiridzi mutsva Tonderai Ndiraya oyo yakapa basa muna Zvita gore rapera apo zvakaziviswa kuti aive obva kuDynamos. Ndiraya pachake anoti ari mbishi kugadzirisa chikwata chake kuti chikwanise kukwikwikwidza zvine mutsindo muPSL.
Iko zvino tiri mbishi bishi rekugadzirisa zvikwata zvedu. Ndinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu.
Kunyange hazvo ine vatambi vatora mukombe weleague makore mana apfuura, FC Platinum yatenga Perfect Chikwende kubva kuBlauwe Chiefs. Chikwende aimbotambira FC Platinum asati aenda kuSimba Stars yekuTanzania, asi akabatana neBlauwe Chiefs apo akadzoka muZimbabwe. Asi mutambi uyu anyorerana chibvumirano chebasa zvekare neFC Platinum iyo yakamuitisa mbiri muCup Champions League muna 2020. Mashoko ari kufamba anoti Panashe Mutasa awanawo basa kumanika Diamonds mushure mekupesana neTenax iyo iri kuenda kuDivision 1. Manika Diamonds eri kurura pamusika wevatambi mushure mekuraura vamwe vatambi vatanhatu pamusoro pamutasa. Asi pari zvino Kune runyararo kuzvikwata zvakaita se Highlanders, Triangle, Black Rhinos, Blue Chiefs, Ngezi Platinum, Cranbourne Bullets, Herentals, Yada neZPC Kariba mukuraura vatambi. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKenneth Mushipe vanoti zvikwata hazvina mari yekutenga vatambi vakawanda nemhaka yedenda reCOVID-19 iro rakakanganisa vemabhizinisi zvakasimba.
Iye kuti takange takapekwa neCOVID zvakare. Mari chaidzo kuti titi maplayers anokwanisa kutengwa. Hatisi kukwanisa kudziwana. Hatidi kunyeba maclubs haana mari izvi nenyaya yekuapekwa keCOVID kwanga kuti.
Kunyange Green Fuel ne Wange edzo dzakapinda PSL mwaka uno hadzisi kuita ruzha munyaya dzevatambi vatsva. Musika wekutenga vatambi vatsva uchavharwa musi wa31 ndira mitambo yemwaka uno isati yatanga muna kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.